varimi ava vachipoteredza shoma iri kuwanikwa muzvitoro iri kuvadhurira zvakanyanya vachiti saga repotereza rinoreva makirogiramu makumi mashanu kana kuti 50 kilograms rave kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi matatu nemashanu kana kuti US$35 kusvika pamadhora makumi mashanu kana kuti US$50. Kunyange vari kuyamurwa kurima pasi pezvirongwa zvehurumende vanonzi vari kuwaniswa mbeu pasina fotereza zvichinzi vasazopiwa. Mumwe murimi wekubhange chimudunhu remashonaland west varichard kapungu vanoti vari kushandisa mufudzi wemombe sezvo vasina mari yekutenga fotereza.
Vanhu vakawanda kutodzawo nezvimanyuwa zvemombe petraiza iri kunetsa munyika. Hapane zvimatanga zvemombe zvirinomo mukatikati zvakutongonotora nemasaga zvinochisaabhomba.
Mumwe mugari wekuwedza mudunhu remashonaland east vakremio matinyarare vanoti ivhu renzvimbo yavo haripego rakanyanya kana rikashayiswa fotereza. Vamatinyarare vanoti vachamanikidzwa kurima ndima diki sezvo vasina mufudzi wakawanda nekuda kwemombe dzavo dzakafa nechirwere chejanuary disease makore mashoma apfuura. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZSC vapo Zakaria vanoti varimi vanokwanisa kurima vachishandisa mufudze kana ivhu repachuru kana pasina fotereza.
Chisha chisangomira nokuti hatina kuwana masosai. Vane ndima diki ndinozokurura vane ndima diki vanokwanisa kuti vashandise dzimwe nzira dzisiri aya atinoti machemical fertilizers aya kureva kuti kushandisa zvinana vechiunu.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wetu GT vanoti kushayikwa kufetereza kunoderedza gohwo remurimi sezvo mufudze wemombe usingashande zvakanaka gore raunenge waiswa mumunda. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obhejiri vanobvuma kuti fotereza haingakwanire munhu wese munyika nekudaro hurumende yakatendera vanhu vane mari dzavo kuti vatenge fotereza kunze kwenyika vasingabhadhari mutero kana kuti import duty.
For the rest of the other programs, no, kune challenge yekuti fertilizer iri mumabonded warehouse vavanhu vanenge vachiitira kuwana mari yedora. So ndosakatira kuti gavumendi yakazoti vanhu vavaimporti free.
Panyaya yekuti vamwe vanhu vari kupiwa makirogiramu maviri chete embeu pasi pezvirongwa zvehurumende vachinzi vagovane sezvo mbeu ichiuya iri muzvimapaketi zvemakirogiramu 10 muzvinafundo Jiri vanoti zviri muurongwa sezvo dzimwe ndima dziri diki. Hurumende yakazivisa muchinyorwa chayo kuti vanhu vanokwanisa kutenga fotereza kunze kwenyika sedanho rekuyamura makambani anogadzira fotereza ayo ari kutadza kugadzira fotereza inokwanira munhu wese. Apo vamwe varimi vari mubishi kumhanyamhanya kutsvaga mbeu nefotereza vamwe vari kuti havasi kuzorima ndima huru vachiti vari kuteerera yambiro yekuti gore rino mvura ishoma. Murimi wekuhurungwe vasvepadhiraviro vanoti vachateera yambiro yebazi rinoona nezvemamiriro ekunze yekuti mvura ichange iri shoma gore rino.
Vanoreta kuti kana chinzi shoma vanoreta kutozvezva vanoreta kutongorimawo shoma. Zvinoita zvemazuva zvezvo zvakagara zvichiiaiaiaiaaa.
Asi mumwe murimi wekumahusekwa mudunhu remashonaland east vaalexander jim vanoti havateerere zvinotaurwa nevanoita zvekufungidzira mamiriro anenge akaita kunze. Vajim vanoti chakatanga ndicho chakachenjedza vachiti rimwe gore vakamboteerera vakasarima asi mvura ikazonaya zvakanaka vainge varima vakawana gohwo guru.
Rimwe gore takambozvitedze vamwe vakakohwa isu tikazokumbirira manje kuti adeda rime saka tedzera tichinzwa redio kuti mvura hakuna kusa vamwe vakazekohwa saka parondo yetu kungoshingira kana tikatiteerera redio hatimbozviteereraizvi tangonzwa kuna mwari kuti mwari achatisiwa zvakaita sei goro rino.
Bazo rinoona nezvemamiriro ekunze remeteorological department kana kuti MFD rakatozivisa kare kuti munyika muchange mune mvura shoma mwaka uno. Vamwe varimi vakatotanga kuchema chema kuti mvura yanonoka kuturuka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.